vachitaura pakuvhura zviri pamutemo chirongwa cheBulawayo Arts Festival pamwe neCultural Heritage Corridor muCity Hall muguta reBulawayo nhasi vamunangagwa vati hurumende yavo ine donzvo rekusimudzira zvemitambo tsika nemagariro pamwe nezvekushanyirana senzira yekuedza kuti munyika muve nemabasa akawanda vati tsika nemagariro evanhu hazvingobatsiri chete mukuti vanhu vachengetedze tsika nehunhu hwavo asi kuti zvinogona kubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika.
The development of the creative and cultural industries, as well as domestic tourism, remains a collective responsibility for us all, government stakeholders and the private sector. Culture is an important pillar for sustainable socio-economic development.
Vamunangagwa avo vawana mukana wekushanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana vatofara zvikuru kuwana mukana wekuve pachiitiko ichi vachiti guta reBulawayo rinokodzera kuve iro rinove nechirongwa chakadai sezvo riri iro guta rine mukurumbira munyaya dzezvemitambo pamwe netsika nemagariro evanhu. Vatiwo muguta reBulawayo mune vanhu vemarudzi akasiyana-siyana vanogarisana pamwe chete zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kutora danho rekubvisa mutero wevalue added tax kumabhizimisi ane chekuita nezvekushanyirana kusanganisira vane dzimba dzekurara senzira yekukurudzira veruzhinji munyika kuti vashanyire nzvimbo dzakasiyana-siyana vasingachemichemi nezvemitengo inodhura. Vamunangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere checovid-19 sezvo chichiri kuramba chichitekeshera.
I urge the nation to continue adhering to the World Health Organization guidelines and protocols. During the course of the month, we will be receiving more vaccine doses. The city of Bulawayo is set to host major economic activities, and I urge all those who are eligible to get vaccinated to ensure that the province attains herd immunity.
Mumwe anoita zvemitambo uye ariwo mutapi wenhau Emmanuel Ngomo ati anotsigira donzvo rehurumende rekuedza kusimudzira zvetsika nemitambo achiti nyika dzakabudirira dzinowana mari yakawanda kubva kuzvinhu izvi.
Kune dzimwe nyika mapolicies mitemo yakawanda iripo inosungira hurumende kuti inge ichiisa mari yakawanda mumaindustries iwayaya. Izvi hazvingobatsiri maartists asi zvinobatsira iyo hurumende kuti iwane revenue yakati wandei. Saka zvakakosha kuti zvisangoperera pakutaura.
Chirongwa cheBulawayo Arts Festival chakatanga kuitwa gore rapera senzira yekuedza kusimudzira mabasa ezvetsika nemitambo. Chirongwa chegore rino chakatanga nemusi wechipiri uye chiri kupera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndeine kudzanai Musengi.